Masangano anomira kodzero dzevakaremara ataura nestudio 7 anoti kodzero dzavo dziri kutyorwa sezvo vazhinji vavo vari kutadza kunyoresa kuvhota nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakawanda. Vemasangano aya vanoti dzimwe nzvimbo dziri kunyoreswa hadzisikiki nevanhu vanofamba nemauche kana madondoro sezvo zvimwe zvikoro zviri kushandiswa nezec zvisina zvivakwa zvekuti vashandise kana vachinge vasvika. Sasigara wesangano reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZDIET, Pastor Kafa Mukwadi vanoti kunyange dzeki iri kupinda maruwa haisi kusvika munzvimbo dzine vanhu vakaremara chaimo.
Machallenges edu akawanda chaizvo ane chekuita neregistration yevanhu vakaremara, vanofamba nemauche, vanofamba nemacrutches, kunyange vasina zvokufambisa vanoita zvokukambaira vagonewo kusvika panzvimbo idzodzo, kunyange vasingavoni dzive nzvimbo dzinovatendera kuti vasvike zvakanaka vachizoregista vasina zvipingaidzo kana kuti zvipingamupinyi zvavangasangana nazvo pakuuya kuzonyoresa kuti vavhoterwe kuvanhu vakaremara.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru webasa musangano reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivhanga vati mashoko ekushambadzwa chirongwa ichi haasi kusvika kune vakaremara zvekuti vamwe havatozivi kuti kune chirongwa chakadai.
Ichokwadi, vanhu vane urema vachasaririra pavoter registration, nokuti kunyange mobile iripo vachitenderera mablitz avo ari papo, asi muchangoonazvo kuti vanenge vari kure nevanhu vane urema, nokuti hapana anogona kuva anovatakura achienda navo ikoko, asi kuti dei vaenda closer to those people. Chimwe chikonzero nechekuti havana database rokuti vava vanoziva kuti vanhu vane urema vari panzvimbo dzipi, saka you find ichicharamba zvichinetsa.
Vemasangano aya vanoti mamwe matambudziko anosanganisa kushayikwa kwezvitupa muvanhu vakaremara avo vasingakwanisi kufamba nzendo refu kuenda kwana mudziti, izvo zvovatadzisa kunyoresa kuvhota. Pastor Mukwadi vati vari kushushikana nenyaya yekushaya zvitupa zvakanyanya.
Vazhinji vacho havana zvitupa. Tangatichida kuti blitz ibate nyaya nechokuita nekuva kwezvitupa kwavanhu vakaremara, zvikuru sekuti vagogona kuregista. Blitz yavo yezeki zvavari kuita, tachida kuti vawandire zvikuru sei pakuona kuti vanhu vakaremara vari kubudiswa mudzimba here, vashande nemasabhuku nemakansela nana DA kuti vanhu vakaremara vabudiswe mudzimba especially kumaruzevha vachiuya vachiregista kuzovhota nokubudikidza nokunge vapuwa zvitupa.
Mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center kana kuti ERC vasolomon bobos bunu vati vakaremara vanofanira kupuwa kodzero dzavo dzekunyoresa kuvhota pachirongwa chiri kuitwa nezec.
Information iri kutumirwa yacho kana kuti iri kufambiswa yacho pairi kufambiswa napo dzimwene dzenguva haisviki kwavari. Tikatarisa kuti mumapepa nawo vashoma vanogona kuvaverenga kana vanogona kuvawana, uye kana achinge aripo haana kunyorwa nerunyoro rwavanokwanisa kunge vachiverengawo. Tikatarisa maredhiyo zvekare, havasi vose vanogona kunge vaine maredhiyo kana zvivhitivhiti, havasi vose vanogona kunge vaine zvivhitivhiti. Saka kureva kuti izvo panofanira kuita kushanda kwakasimba pakuenda kunzvimbo dzavanogara nekuvatsvaga vachitaura navo, tinogona kunge tiri kutyora kodzero dzavo dzekunge vachiregista sevavhoti.
Mukuru webasa musangano rezec mumasvingo vazec spudurai vati vari kuzama chose kupinda pose pane vanhu vakaremara kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Ishomanhingi yepeople with disabilities tiri kuita, tiri kuda kutoya kuti zvavo zviite nyore. Saka tikanzwa kuti vari papi panenge vakaungana, hatina problem yekuenda nekiti kuregista pavanenge vari. It's not a challenge at all. Because as usual, you've got some classes or some places to show for registration. And go up a score, you know, that or the mass school is my huge actual, I guess, some ramps, so we're not pinned down for Saddam.
Sangano rezec rakaparira chirongwa chekupinda muvanhu kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musi wa1 kurume uye chichapera musi wa28 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.